Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 29 chikunguru 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Uyu uchange uri musangano uchasangana vamiriri vevashandi vehurumende naminista wedu wepublic service naminista wefinance.
Makurukota ehurumende maviri achaita musangano wemihoro nevashandi vehurumende nemusi wemuvhuro.
Zvinoreva kuti 7.9 million people avagoni kuwana mari inodarika $28 per month. Izvo zvoratidza kuti vanhu vakatarisira kubatsirwa nehurumende kuti vararame.
Imwe nyanzvi mune zvemari nekutengeserana inoti vanhu varombo muZimbabwe vanopfuura mamiriyoni manomwe havana kurubatsirwa rwakapiwa mubhajeti rakaziviswa nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezveupfumi vamutori Ncube pamwe negurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima vanonzi vari kutarisirwa kusangana nevashandi vehurumende nemuvhuro unouya kuti vaenderere mberi nenhaurirano dzemihoro idzo dzakasiyirwa panzira mushure mekunge vashandi varamba kutambira mari yakanga yaiswa patafura nehurumende. Musangano uyu wakaziviswa navamavhima nechitatu mudare reparamende. Musangano uyu uri kuuyawo panguva iyo vashandi vehurumende vari kubva mukuramwa mabasa kwemazuva maviri vachida kuti mihoro yavo idzoserwe pamari dzavaitambira muna 2018 dzichiuya dziri mumadhora ekuAmerica. Hurumende yakazivisa nezuro kuti haikwanise kubhadhara vashandi vayo nemari yekuAmerica. Hatina kukwanisa kubata vaNcube kanawo vamavhima kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions Amai Cecilia Alexander.
Icho hadiri kune musangano uchaitwa nemuvhuro, asi musangano uyu unenge usiri weagency. Uyu uchange uri musangano uchasangana vamiriri vevashandi vehurumende naminista wedu wepublic service naminista wefinance. Tiri kuona kuti zviri kunyanyisa kutinetsa panyaya yemari dzatinotambira, inyaya yekuti nyange tikatambira mari yelocal currency mari iyoyo iri kushaya uremu. Imari iri kuramba ichingodzikira misi nenguva, zvokuti zvinhu zvaakutinetsa. Saka taona kuti zviri nani timbosangana nemukuru wezvemari, timbotaura nhunha dzedu, timbowirirana kuti tozvifambisa sei tichienda kumberi. Nekuti chinonyanyodiwa panyaya dzinotambirwa nevashandi inyaya yekuti mari yandiri kutambira imari iri kunge ichitenga here zvainofanira kunge ichitenga. Imari yekuti kana ndichinzi ndinotambira mari yakadai icharamba ine uremu iwoyo here? Nokuti zvaakuitika iko zvino ndezvekuti muchaona kuti tikawedzerwa mari tinongonzi mari yawedzerwa, sekuwedzerwa kwaitwa izvozvi zvine 100%. Asi tikatozotarisa uremu hwemari iyoyo yatinoti value, ndichatozotarisa kuti pamwe tinge titori nevesituation. Saka tiri kuzoona zviri zvinhu zvinogona kutibatsira kuti tikambotura kune mukuru wezvemari tobonzisisa ivo vachitiudzawo kuti ivo vari kuzvifambisa sei, tichivaudza kuti zviri kutikanganisawo sei uye zviri kutiremera sei. Tinovimba kuti tinogona kuda nezvimwe zvinogona kutibatsira.
Tanzwawo vachitaura muparamende pakuparura midterm budget yavo vamutuli Ncube kuti urumende haisi kuzokwanisa kunge ichibhadhara vashandi nemari yekunze. Zvinhu zvamava muchitarisirawo here uye munomira papi kana munosara papi nenyaya iyo?
Tanga tichiti isusu tinoda kutambira mari yekunze nenyaya yekuti tinoiona kuti ndo iri kuchengeta uremu yandambotipe value. Ndo inoramba iri zvairi, haidzikire wakaibata, haizi yekuti nhasi ikatenga ichi mangwana haichatengi icho. Saka hatiri zvimwe zvezvinhu zvatichataura tichidiscasa ikoko, nokuti vakandemira tingi mamuchiziva kuti unoziva kuti isusu tanga tichiti titambisei mari yekunze, nokuti tirikuona kuti yedu iyi iri kubhururuka, inobhururuka seshiri. Saka nyaya iripo ndeyekuti pane zvatinogona kutaura zvakawanda. Tesu tanotarisa kuti kana zviri zvokuti ivo havana maunited states dollars, taigona kuona kuti zvinoitwa sei kuti isusu mari yedu isadzikire value. Sezviri kuita mamwe makambani vanogona kuti aiwa mari yatakupai maus dollar akapi, saka pese patiri kutambisa itotarisa kuti rete yapapi, tichiramba tichikupai zvichizoita kuti hatirambe tichidzokera patafura kunotaura, asi kuti zvinenge zvaakungoita zvega kuti mari haicharasi uremu.
Tiri kuona kuti musangano uyu uri kuuya muchibva kunge maita mazuva maviri ekurangwa mabasa, kunonzi nevamwe hakuna kubudirira. Zvinokusiyai papi munhaurirano?
Kuroma mabasa hatingati hakuna kubudirira, asi chinoita kuti vanhu vasazokwanisa kunge vachiita zvinoda mwoyo yavo, yatinoti the right to participate in a strike or the right to strike. Inyaya yekuti mukaona, muchaona kuti mukatarisa kumashure, muchaona kuti muna January, I think kubva January kusvika March, takanga tichitaura isusu kuti mari dzevashata tichakwanisa kuti vauye kubasa, asi mari dzo dzazowedzerwa. Takazoona vamwe vava kutozonzira suspendwa, vamwe vava kutozoratidza kuti vabatirwa mari. Zvatinotarisa isusu tichiona kuti iyo inoita kuti unfair labour practice, because tinenge tichitarisa kuti vanhu ava vaiita zvinhu vari pasi pemaunions avo anorekognizwa negovernment, uye maunions anenge achitaura negovernment achitaura ndo zviri kuatavaisi ndo matambudziko akusangana nemamembers edu. Saka hurumende inozi yakazoenda ikanopanisha mamembers. Tikatarisa pane zvinotarisirwa, mitemo iriko inoprotekta vashandi, tichitarisa constitution yedu yezimbabwe, tichitarisa izvi maino convention, ndichatarisa kuti izvozvezvo ndo zvinonzi unfair labour practice. Saka nyaya ine tika ndeyekuti kusaenda kwevanhu kana kuenda kwevanhu hazvichinje mimito iri mumwoyo memunhu. Haugona kuti iwewe wamisa mimito iri mumwoyo memunhu. Tirikuziva kuti tinepese vamiriri vevashandi ndezvekuti vanhu tinogona kufunga kuti zvinhu zvese zvakanaka, bati pane yatinoti negative speech yekuti munhu ari kuenda but ari kuunyunyuta, munhu ari kufunga kuti ndinoenda kutrash but pamwe ndikaenda ndichabatirwa mari. Zvinoreva kuti mundangariro dzake nemupfungwa dzake tiri pamwe chete, asi nekuda kwemacircumstances nekuda kwezvinenge zvaanokutarisa kuti pamwe zvikazondiwira anotadza kuti atini abude. Zvinova zvinhu zvisingatenderwi kana kutaura nyaya dzelepa. Ndosaka pachinzi vashandi ndo vanoimplimenta policy zegovernment, asi vakaimplimenta vasingafari, vakaimplimenta vachikoti hazvino ndingazvidii, handisi ngoti zvinongafambisa nyika mberi.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti bhajeti rakaziviswa neZuro negurukota rezvemari vaMuturinwiwe harina kunyatsomira zvakanaka. Vanodzidzisa commerce neeconomics paNational University of Science and Technology vaStevenson Dlamini vanoti kuwedzera mari dzevashandi nevari pamhirandigere zvakanaka chose, asi vachiti muZimbabwe mune vanhu vanopfuura mamiriyoni manomwe vanogara muurombo uye vasingawani madhora makumi maviri nemasere pamwedzi vanoda rubatsiro kubva kuhurumende. Vachiti asi bazi rinoona nezvemagariro akanaka evanhu vakadai rapiwa zvikamu zvinomwe kubva muzana zvebhajeti iri.
Minista anotarisa nezveupfumi hwenyika Honorable Professor Mutuinwiwe apakurira nyika yatinoti midterm budget review. Chandikati chakanaka kana kuti chakakosha pane bhajeti iyi nechekuti akwidza masalaries evanhu, iyezve awedzera mari kune vakatora mapensions. Asi chandisina kunyanyofara nezvayo ndezvekuti tikatarisa mamiriro ezvinhu izvozvi tichitarisa pamusika zvino zvakwira zvino zvakwira kudaro ma salaries ema civil servants angokwidza neyandikati 100% asi inflation honorable minister arikuvuma kuti iri pa 192%
manamba aya akakwira zvinorevei izvi vadlamini
izvoreva kuti chero pakukwidza mari yevanhu ichiri kusaririra ne 92% minimum ndozva ndisina kunyanyofara chimwe chinhu chandisina kunyanyofarira ndikati zvinove nekuita neutano wevanhu yandikati welfare yevanhu angokwidza neka 7% yet tinoziva kuti munyika medu vanhu vanodarika 7.9 million they are in dire poverty, extreme poverty. Zvinoreva kuti 7.9 million people havagoni kuwana mari inodarika $28 per month. Izvo zvoratidza kuti vanhu vakatarisira kubatsirwa nehurumende kuti vararame. Asi mari yavakaisirwa ishoma tikatarisana nemamiriro ezvinhu pamusika wezvinhu.
Chimwe chamakabuda nacho mubhajeti iri ndechipi?
Chimwe chandikada kutaura ndezvekuti achinja yatinoti tax bracket. Hongu, chinhu chakanaka chaaita izvozvo. Asi tikanyanyotarisisa nekukwira kunoita maprices. Iyo tax bracket yaaisa iyo. Idiki, idiki chaizvo chaizvo. Idiki chaizvo zvekuti akaramba achikwidza masalaries evanhu anongovapinza mahaya tax bracket. Zvinove zvinhu zvinoita kuti vanhu vatambure worse than what they were.
Vadzamini, ndechipi chamaitarisira chisina kugadziriswa mubhajeti umu?
Chimwe chinhu ndaifunga kuti achagadzirisa nyaya yemataxes. Ndaifunga kuti achadzikisa especially withholding tax yaakakwidza from 10% to 30%. Iyo inoita kuti zvinhu zvidhure pamusika. Saka ndakatarisira kuti achati there's a method of reducing inflation. Achadzikisa makosi akaita semataxes. Asi generally ndikagoti panopera gore panenge pakuda imwe supplementary budget nekuti iyi yakatofurwa nemaevents.
Nyanzvi mune zvemari nezveupfumi vachidzidzisa panast vaStevenson Dlamini vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Sangano reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTATS rinoyambira veruzhinji kuti vasateerera zviri kutaurwa nevanhu pasocial media pamusoro pezvakabuda mukuverengwa kwevanhu kana kuti census. Vanhu vazhinji padandemutande vari kutaura vachishora ZIMSTATS pakubudisa uwandu hwevanhu munzvimbo yeward 20 kumatobo vachiti munzvimbo iyi makaverenga vanhurume makumi masere nevashanu pasina kana munhukadzi kumwe chete. Pasocial media vanhu vanoti ichi chiratidzo chekuti ZIMSTATS iri kunyepa ichibudisa uwandu hwevanhu hwekunyepa izvo vanoti zvinobatsira hurumende kubira musarudzo dzegore rinouya. ZIMSTATS inoti hapana ane musha munzvimbo iyi asi kuti vanhu vanouya nemombe dzavo kuti dzifure munzvimbo iyi vachidzokera kunzvimbo dzavo kana mafuro ave kuwanikwa kunzvimbo dzavanogara. ZIMSTATS inoti inokurudzira vane zvichemo panyaya iyi kuti vavafonere kana kusvika pamahofisi avo kuti vatsanangurirwe zvavasinganzwisisi kwete kuparadzira manyepo pasocial media. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Thank you. Financial Gazette rine nyaya inoti banga repasiposke kana kuti World Bank rinoti Zimbabwe ine chikwereti naro chinoita bilioni rimwe chete nechidimbu remadhora ekuAmerica kana kuti US $1.5 billion. Uye ndiyo nyika yoga muAfrica yakasarira sure nekutadza kubhadhara. Newsday rinoti sachigaro weNational Railways of Zimbabwe vaMartin Dina vari muchipatara cheparirenyatwa mushure mekupfurwa nembavha dzakange dzakapakata zvombo usiku hwemusi wechipiri. VaDina vanoti vakapfurwa muGreendale vachangosvika kubva kuIndia vachiti vane kuru mumwiri wavo uye vakamirira kuvhiwa kuti ibudiswe. MuNewsday makare, University of Zimbabwe inoti yakwidza mari yenzvimbo dzinogarwa nevadzidzi kubva pamadhora emunyika zviuru makumi manomwe nechimwe 71,000 kusvika pamadhora ekuAmerica mazana matanhatu ane gumi nematanhatu US $616, kana kuti madhora emunyika anokwana kana kuenderana nemadhora ekuAmerica awa. Mari iyi inofanirwa kubhadharwa kusvera mangwana svondo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini kustudio 7 uko kunotinotamba tichikuno kunyika yeNamibia kuinduku. Ndode kutaurawo pamusoro paJonathan Moyo. Jonathan Moyo ari kuchema chema nekuti CC haina mastrategy ya CC yakandiwenga. CC yadai havisi zvoba mukoma Jonathan. Nyaya iripo nekuti ndimwe mwakawengwa navanhu veZimbabwe. Nepe mwaka muri kuzani PFP mwaita zvinhu zvakashata muchiuraisa vanhu vanoita idzamara. Muri involved nekubva kwanaita idzamara nezvakawanda. Saka mwaakufunga muchiti vanhu veCC wakakuenga. Yavana kukuenga even muzani PFP macho hamudi kuonekwa. Sakei mwakatiza kuenda kunyika yeKenya uko. Munoti vamunangabwa wakakuenga. Yavana kukuenga iwa mwakawengwa nenyika yeZimbabwe vanhu havadi kukuonai. Maiprotekto wanaona Mugabe asi zvadini zvakapera nekuti ana Mugabe hapasina. Mune nyaya dzenyu dzemwakaita, nyaya dzekutora matower lights muchiisa kumusha kwenyuko, nyaya dzekuponda vanhu dzekuuraya vanhu ndo dzakakumirirai. Vamunangagwa chawakaita chete wakamuti makauya madhoketa enyu variyo kumapurisa munosungwa nemapurisa. Saka moti zvakashata, hamusi kutsvakwa navo munangagwa, hamusi kutsvakwa nezanu pevhu, muri kutsvakwa nemhomho yeZimbabwe.
Ini ndiri kuno kuNamibia toda kutaura nenyaya yemapurisa, mapurisa eZimbabwe. Chinorwadza ndechekuti ezvine zvana Job Skala vari mujeri nenyaya yekunzi vakataura kuti vakauraya Mo Blessing vatazviona. Handiti ezvine izvi pane akataura weZanu achitaura kuti achauraya vachamisa nemhuri yavo nevese vanosapota chi vanosopota TCC. Vamirira, mapurisa acho amirira kuzonyorerwa tsamba nelawyer. But ana Job Skala vakavabata vachiti vari kukonzeresa violence kuchitungurisa. Ko ava baba ava vasina kusungwa asi mushure mekunge vataura zvavakataura zvekuponda nekuuraya vozomirira kunyorerwa tsamba naamai mutetwa. Saka ndinonyatsoshaya kuti mapurisa apa vane side zvavo zvekutaura kuti maofficials ezana achitaura kuti hatina side ratinenge takarerekera mutemo mutemo. Hapana kamutemo apa, vanogoti mutemo mutemo se vachiita zvokuudzwa kunzi munhu ati zvakati. Vakaona mavhidhiyo acho achitaura asi hapana action yavakatora. Ezvimwe zvavakuzonyorerwa tsamba ndopovoti tichazviinvestigeta. Vakuzotaura mushure mekunge vaudzwa asi ana Job Skala vari mujeri.
Makadii vashamarari vose veStudio 7? Ndinoti Mwari ngaakuitei nyasha nokuti udzira news dzechokwadi. But ini chandiri kuchema nechemudhara wauri kutambudza uyu mutongo. Chauri kutambudza Job Skala chii? Mhosva yake ndeye chapuchapu. Vachitadza kutambudza vanhu vakasunga vakauraya mukadzi uyu. Wai vachitambudza munhu asina mhosva but vasada. Sitara angu zinozi Timothy Nyazura. Tiri papitora.
Masara seiko mkoma wa andi. Haini ndiri laiti shamu ndiri kuna South Africa. Tuda angu mbo taura zishuho mago. Panya ima bundi koini yaka gazi kwa kwenika kwedu kwa ini andiwenu kutichiru ungu achine chokuita nweru shinji yasi kutiinzira siguru mende edu sigu sama kutorea wani marizavu yusi itakato mbosu uona umashuri kwa sakaitika uko ende wani iwa wano ita marizo zoka na wasiri wana wewa kuru warimu mende mchawana watu musi Paono zote kera ni chibondi chawe hicho kuti ushinde watosa kuno sikwa shuza wata hakuna mahali Tuo ni kuti chiko mkwa chino kuna kumbatira kwa ushinichi
Magadi magadi enyiku si Joseph eni uko Tito tenda cha hizu nimbo ya kada ya tawana Nikita kumbira uko kuziwa nukubunza kuti Ko nyaya ye mazepu Yezi mazepi ipi wano kuno South Africa Aizi iliku itwa yaitwa court case newe Irem Suzman yakazo mirase boys bayakangota kwa baba yanazvira tazo kuti yakapinda here kana kuti yapinda tiba kuzi kuti yezvo zvihapato kana yakapinda tiba kuzi ndirina outcome yacho yakamira se boys imba ndina kunge ndainzwa kuti iwo kuti yakazopera sei sana apa ndokumbira kuziya kuti kana yakaitwa yakapera sei kana yasati yaitwa iri kupinda riri kuti kwachoni ndizvo zvanda kuziya izvi ndatenda hangu ndini kuno kujobhechi
Ijo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri zvisinei neStudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rezvekudzidza nani dzimwe nyika vaAntony Blinken vazivisa kuti pane hurongwa pakati peRussia neAmerica kuti nyika mbiri idzi dzichinjane vasungwa. Russia ine vasungwa vekuAmerica vaviri Paul Whelan na Brittany Griner vari mujeri muRussia. Griner akasungirwa zvokupinda muRussia nezvinodhaka zvisingabvumirwi uye Whelan akapiwa makore 16 mujeri achipomerwa mhosva yeusori. Ukuwo, America ine musungwa wekuRussia umwe chete ari mujeri muAmerica anopomerwa mhosva yekutengesa zvombo zvehondo. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Varume vaviri vaimbove mapurisa vakasungirwa rufu rwaGeorge Floyd mugore ra2020 vakapiwa mitongo yavo nemusi wechitatu sondorino. Vaviri ava Alexander Kuyang na Tou Tao vamwe vechikwata chemapurisa vakapomerwa mhosva yekuuraya kana kukonzera rufu rwaGeorge Floyd muguta reMinneapolis mudunhu reMinnesota. Vaviri ava vakatongerwa kugara mitrongo kwemakore anosvika matatu paine mukana wokubvisirwa imwe nguva kana vakazvibata zvakanaka muchirongo. Pakafa George Floyd kwakava nekuratidzira kukuru muAmerica nedzimwe nyika pamusoro pekubatwa zvakaipa nemapurisa kwevanhu kunyanya vanhu vechitema. Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe chiri kuTexas vaInnocent Ndenda nezvenyaya iyi.
Tinopa kutenda nenyaya yekuti parakidzwa kuve nejustice nenyaya yekuti vanhu vatema nguva zhinji pasi rose tatine kakubatikana nekuurayiwa kwakaita mukomana George Floyd. Tinozoti mutongo pamwe unogona kusazobuda zvatatichida asi tatinofarira iclosure yekuratidza kuti mutongo watoitwa ende vanhu vakazonosungwa. Hazvese hazvingazobude madira atinenge tichiita asi tinotenda nevanenge vaita basa nekuti vanenge vaona zvakakodzera kuti mwaka iyo iitwe. Zvine zvinhu zvatofanira kutedza pasi rose kana kune nyika dzedu dzekuzvarirwa kuti tinge tichikwanisa kuti justice we recon justice kuti iwe iripo pane nyaya dzese dzine closure. Hatidi nyaya dzisingaperi iya makore anokwana kuita matatu asi tiri kuona kuti yawana closure mushure mekunge yagarirwa kwemakore akawanda. Zvinove zvinotambudza kumusha yekwedu nenyaya yekuti dzimwe nguva hatikwanise kuzoita closure yedzimwe nyaya. Tine vanhu vakatsakatika kana kuti vanhu vakafa, vamwe tatokanganwa kana nemazita avo, asi closure yenyaya yavo hapana. Saka we need kuti tiite recon especially maracial injustice iwaya kuti ava anogadziriswa zvichionekwa ni pasi rose. Aya tinozvitenda.
Imiwo semugari ari muno muAmerica, muri kuona here kubva paitika chiitiko ichi hukama pakati pemapurisa nevanhu kunyanya vechitema hwakavandudzika kana kuti zvichingori zvakaita hazinyekenyeke?
Kutaura idi zvinoveneka kusanduka karipo plus tinotendawo nyika dzine idzi nenyaya yekuti vakaona zvinhu zvadai vanoedza kuisa dzidziso mazviri enezwa nema police reforms mamwe ako and ma police awareness programs ekuti vanouya vachisangana nevanhu mucommunity they are now working kuti vajairirane nevanhu isave cat and mouse. Saka zvinove zvinhu zvakanaka chaizvo. Hazvingazoite kuti titi zvaperfect kune pamwewo zvinowanikwa zvichinotsvedza asi tinotenda neizvozvo nenyaya yekuti zvabetserawo kuti ukama hwemapurisa nevanhu hunge vachinoshandidzana vazive kuti vese vanhu ende vese vari kuda justice varikuda peace. Saka zvinove zvakanaka izvozvo.
Ndopedzisirawo nekutsvagawo zvangu kuti ivo vana venyu vari kukurira muno muAmerica ava vekumusha vari kuzvinzwisisawo here chiraramo chirimo mukati menyika ino kusiyana kwachakaita nechiri kumusha?
Tinotenda zvinove zvinhu zvakaoma nenyaya yekuti vakurirawo mune imwe environment asi hatingavashore. Tinotenda madzimai, kune madzimai ane bandiko ravakatsanga rinonzi ziva kwavakabva vari kutrayawo kuti vana vange vachiita masamakini edu ekumusha. Kuno kune masamakini panguva yekuvhara iya anoitwa kana vana vasiri kuchikoro. Saka vari kuedza nechose kuti vana vange vachinoita masama kemp ari eshona vachisangana kana kuti eshona nendevere kuti tine mari dzimairi kuti vadzidze kwavakabva origin yevabereki vavo. Saka zvinove zvinhu zvichiri kutanga asi isu tese tine kurudziro tiri kuno kuti tidongoitawo zvinoita maindia kuti nyange vana vedu vave vemuno asi vave vanozivawo kwatakabva kune dzinde ravo zvezvinofadzawo.
Ndinokutendai vaantenda nenguva yamatipa.
Aya tinotenda nenguva yenyaya yamatipa asi tinongokurudzira kuti vanhu ngave vane rudo nerugare vave vanogara vari pamwe kunyanya kune kwedu kwekumusha tive tinogara tine rudo nerugare.
Avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chiri kutexas vainnocent ndenda vachitaura parunhare naevans zininga westudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Makurukota ehurumende maviri achaita musangano wemihoro nevashandi vehurumende nemusi wemuvhuro. Imwe nyanzvi mune zvemari nekutengeserana inoti vanhu varombo muzimbabwe vanopfuura mamiriyoni manomwe asi havana rubatsiro rwavakapiwa mubhajeti rakaziviswa nezuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muna Chris Gande nenhau dzeIsindebele.